nokuda kwekuti mafuta ekufambisa kwidzwa zvese. Tabvunza vashandi kuti tingaita sei nekuti transport kuno kuyakwira zvisingaiti kubva kuchitungwiza kuenda kuHarare. Vanhu vanga vachikwira nhasi vaikwira $5 kuuya muHarare kudzoka $5. Saka tokuona kuti $10 pazuva zvinoreva kuti mari yese inotambirwa nevashandi yaakuperera kutransport. Vashandi vazhinji vanotambira ma-$200 nema-$300 net dzavo. Saka transport yaakutora $260. Saka zvarakidza kuti hapachina chekuti tirambe tichingoenda kubasa, hapana chiri kubuda. Saka vashandi vati vari kuda kuti varamwe basa, isu tobva tatora danho iroro kuti nyika yese ngairamwe basa kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechitatu, tichizounganazve toona kuti toita danho ripi after that.
Asi munoona here vashandi neveruzhinji vachipinda mudanho iroro rekurangwa mabasa? Nekuti mazuva apfuura dzimwe kurudziro vanga vasingapindi madziri.
Tinotenda kuti iko zvino nekuoma kwaita zvino havana imwe nzira vashandi, hatina choice. Chiringodiwa chete ndechekutirambe tichikurudzirana navo. Musi wekutanga vamwe vangatanga kuumbofunga zvakawanda wanda, asi charamba tichivakurudzira. Asi tinotenda kuti kubva musi wechipiri, kubva musi wechitatu nemamwe maecheni achitatora kuenda mberi vachange vachiungana. Nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti vashandi vane zvinhu zviviri zvavanofanira kusarudza, sarudzo mbiri. Yekutanga yekuti vasiye zvazviri zviri izvo, vofira mudzimba nenzara, votadza kuendesa vana kuzvikoro, votadza kubhadhara marendi kana mvura kana magetsi, votambura kwazvo nenzara chaiyo chaiyo, mudzimba mune nzara, kana kuti vomira pamwe chete vakabatana sevashandi voudza hurumende kuti izvi hazvichaita izvi, ari kuda kuti pagadziriswe. Saka nyaya chaiyo chaiyo iri mumaoko evashandi vari kutambura, enda vasi vashandi bedzi, kunyange vana vezvikoro, mastudent vari kutesharo kumayunivhesiti, kumakoreji, nokuti isu tisinovabhadharira maschool fees. Saka nyaya iyi yaakuita kuti ivo vatadze kubhadharirwa maschool fees, vatadze kupedza zvavanodzidza. Kunyange varimi chaivo vari kurima fodya, kotoni, vari kurima zvakasiyana siyana, iko zvino ari kushandisa mafertilizer ari kudhura kwazvo, asi pavachatendesa upuwa marara ebond note kana RTGS.
Mamboedzawo here nzira dzokuti munge muchinzwawo kudivira hurumende musati mapinda mukuratidzira kana kurangwa mabasa uku?
Tatoneta kutaura nehurumende kubva gore rakapfuura. Munoziva kuti kubva 2017 pavapinda vasati vamboona kana vashandi, vaiona munhu wese vechitenderera nyika dzese, vechiona vanhu wese vemabhizimusi, munhu wese akaonekwa, asi havana kana zuva rimwe chete ravakaona vashandi. Takakuendako kuna ministri tikavakurudzira kuti dai vaita musangano weTMF. Saka paane more than 2 months. Iko zvino ndo pavanga vashedzera kuti tisangane nemusi wemuvhuro, asi tashamisika kuti tisati tasangana mafuta akwidzwa. Zvokuti kana hukuro dzacho hadzisina kana maturo, chaakutongodiwa ndechekuti vatange vadzikisa mafuta. Votaurazve kuti vashandi vatirwe mari dzavo nemanotenga US dollar. Toona kuti tingachitangira ipapo kuenda kupi nehurukuro.